Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 6 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi vanoti kuoma kweupenyu muZimbabwe kwakonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kwave kupa kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvirarame nekuba munyika yavo. Vamwe vanhu vari kuMount Hampden pedyo nekwakavakwa dare reparamende idzva neChina vanoti vave kutya kutamiswa vasina chouviri chavanopiwa nehurumende. African Union yotumira munyarikano wayo panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabvezera muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi vanoti kuoma kweupenyu muZimbabwe kwakonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kwave kupa kuti zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvirarame nekuba munyika yavo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Maneru nevagari vemumusha weSimulale uri pedyo nemuganhu wenyika iyi neZimbabwe, vamasisi vakati zvirango zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muZimbabwe, kwete vatungamiri zvopakuti vagume votyora mitemo munyika mavo.
Rombo hwadzika midzi muZimbabwe huri kukonzerwa nezvirango zvehupfumi hwakatemerwa vavakidzani vedu. Zvirango izvi zvakafanira kubviswa nokuti ndizvo zvotuma vana veZimbabwe kuita zveumbavha muno muBotswana nekunyika dzimwe dziri mudunhu reSADC.
Vamasisi vakadzokorora kurudziro yavanogara vachipa yekuti zvirango izvi zvibviswe. Vamasisi vakaenda kumusha uyu kunotsanangura nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo akanangana nekupedza kupiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Vakakumbirisa vagari vemumusha uyu kuti kusava nekurwisana nezvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwekupiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi, vachiti zviri kusundwa neurombo hwapfunya chisero munyika mazvo.
Nzara haina kunaka veduwe. Umbavha huri kuitika munzvimbo yenyu huri kukonzerwa nenzara yarura pakati pevavakidzani vedu kudivi reZimbabwe.
Asi vaJohn Pamire, avo vanovasa chigaro wedunhu reBotswana mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vanoti vamasisi vanofanira kutaura chapamusoro uteme muZimbabwe kwete kurova imbwa vakaviga mupini.
Inini zvangu mashoko aitarwa namasisi aya ndakatarisa ndee ushamwari havasi kutaura pakuda kubuda pachena chinhu chirikukonzera kuti muZimbabwe mune neurombo hurimo.
Vanoti kudya nokuodze zvironda kungave chikonzero chingaita kuti munhu aite zveumbavha.
Munhu anenge apara mhaka anofanira kuti atongwe zvichienderana nemhosva yadi yaapara. Hatingari hanzi nokuti ndanishambura kukakumbira nokuti munhu anogona kukumbira.
Nyanzvi munyadzi zvokudyidzana kwenyika vachidzidzisa paUniversity of Botswana vamo Blessing Dlovu vanoti mashoko avamasisi anokurudzira kusateerwa kwemitemo.
If you compare Zimbabwe ne Rwanda, Zimbabwe has got so many minerals in a potential yakawandisa, but with the little that they've got in Rwanda, Rwanda yakutobudirira. Isu maZimbabwe very intelligent, tine ma minerals. Saka chichinotishayisa kuti tisumuko. We're the bread basket of Africa, and we can return to be the bread basket of Africa. So the first thing that yatinokwanisa kugadzira, ma leaders edu. It's very open. Is very well known that they are corrupt.
Gore rakapera zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakarohwa zvakaimpisisa zvikafa, chimwe chechitatu chakaitwa kafira mberi nevagari vemumusha wevebonong Mushure mekunge zwava ni kwanzi chitini la mombe zevari miwenjimbo ii kudivire Zimbabwe. Mukuru wa mapolisa munyika va Godwin Matanga vakaudza vatori venhau kuti kushaya zvikwanisiro ndiko kuri kupa kuti vasakwanise kuendesa mapurisa akawanda kumuganhu neBotswana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo chikwata chemakurukota kuongorora nyaya yekubiwa kwemombe kuBotswana mushure mekunge zvaonekwa kuti mamwe mapurisa aingoita zvouori achishanda nevaiba mombe kuBotswana. Panyaya yezvirango vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi nyika dzakaita seAmerica dzinoti vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende vanofanira kumira nyaya yekutonga nedemo kubirira sarudzo nouori kuti zvirango izvi zvibviswe. Vakatoudza nyika dzemudunhu reSADC kuti Zimbabwe ikasatsiurwa inoramba ichideura ropa mudunhu reSADC. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Numa ye African Union kana kuti Special Rapporteur panyaya dzekupedza dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabvazera vaHermaine Campbell vari muZimbabwe vachitungamira chikwata chiri kuongorora pasvika nyika pakuzadzikisa zviga zvegungano iri rekupedza dambudziko iri. Zimbabwe kunyangwe yakadzika mutemo wekuti vana vasarodzwe vasati vabvazera inonzi iri kutatarika kugadzirisa dambudziko iri. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinoti Zimbabwe iri pakati penyika makumi maviri muAfrica dzine dambudziko iri. Ongororo yakaitwa nehurumende neUNICEF inonzi Multiple Indicator Cluster Survey mugore ra2019 yakaratidza kuti vanasikana vashanu kubva muzana muZimbabwe vakaroorwa vasati vasvika makore 15. Vakembo vakaita musangano negurukota rezvemadzimai Amai Stembisonyoni. Vari kutarisirwawo kusangana nemamwe makurukota ehurumende nevemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzemadzimai nevasikana anoshanda sachipangamazano munyaya dzekufambiswa kwemashoko ebudiriro mumasangano anoshanda neSADC neAfrican Union muzvare Fari Mukumba. Tinzwe maonero avo.
Vana vazhinji from the age of 15 to 19 vari kuwanikwa vachirorwa vari vana vadiki kana kuti vachiita pamuviri. Vanotaura zvekuti kubva pamakore 12 zvichikwira zvakare vamwe vana vanosangana nekumanikidzwa kuenda pabonde kana kuti vamwe vanosangana neku kubatwa chibharo mungava mufamily or mumacommunities avo.
Ndingadawo kutsvaga kuti ko iwo mutemo wenyika yeZimbabwe unenge uchimbotiwo kudii pamusoro pekuroorwa kwevana?
Takatarisa section 78 yeconstitution yedu under the marriage rights. Waitaura kuti any child ari below the age of 18 haabvumidzwe kunge achiroorwa kana kurodzwa. Ende futi unotaura zveuchiti haubvumire kuti mwana amanikidzwe kuti apinde muwanano kana kuti apinde mumarriage ari pasi pemakore aya.
Ndonzwa vazhinji vachitaura zvokuti mwanasikana nemiwo munorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana. Ko mwanakomana ari kusiyiwa papi munyaya idzodzidzi?
Takaona mukushanda kwangu kana kuti mukushanda kwevamadevelopment partners edu anotarisa kuti mumaAfrican societies kana communities mwana wemukomana achizvarwa anogara anotozvarwa kudhara aine yatinoti advantage because of macultural practices agara arimo mucommunity. Tisati taenda kuti panyaya dzemavakirwa akaitwa muviri yedu, murume haakwanisi kubatira pamuviri, mukadzi au mwanasikana anozomanikidzwa kupinda mumarriage nekuda kwecircumstance yekuti aita pamuviri kana kuti nekuda kwecircumstance yekuti ari kufanha kuroorwa, mari iri kufanha kuenda kuvabereki vake.
Rwendo rweAfrican Union muZimbabwe zvamunenge muchitarisirawo imi kuti ingadai ichibatsira nazvo munyika dzemuAfrica kunyanya Zimbabwe ndezvipi?
Age of consent yakazokwidzwa kuenda pamakore 18 yanga iri pa 16 years. But at the end of the day, we are looking at my health services edu. We are looking at the education systems edu. In any pachangu, I have worked in my schools. I've worked with education institutions. Amuna chinochino the comprehensive sexuality education. What is that? Panyaya the food kudzivirira mimba kana utachiona we HIV and AIDS. Zvinhu zvinotyisa kutaura nezvitoro. Why? My cultural belief arimo munyika medu kana sekuti muAfrica kuti mwana womusikana hafani kutaura nezvebonde kana kuti mwana womukomana hafani kutaura nezvebonde havafani kudzidza zvinhu zvakadaro zvinhu zvakashata.
Murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana vanoshanda sachipanga mazano munyaya dzekufambiswa kwemashoko ebudiriro mumasangano anoshanda neSADC neAfrican Union muzvare Fare Mukumba vange vari parunare kuAddis Ababa kuEthiopia neStudio 7. Vamwe vanhu vari ku Mount Hampton pedyo nekwakavakwa dare reparamende idzva neChina vanoti vave kutya kutamiswa vasina chouviri chavanopiwa nehurumende. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kutyira kubviswa ndiamairura Maigate vaudza Studio 7 kuti kuvakwa kweparamende kwave kutova unzira matambudziko ekumanikidzwa kubva padzimba dzavo.
Hapana chatombobenefita. Isusuka patakanzwa kuti parliament yavo yanditi takangonzwa kuti parliament yavo yasi munozopa saka isusu tanzwa kudaro takati hapana cheda.
Mumwe ari kutyira kudzingwa ndivatonderai mungani avo vane makore makumi mana vagere panzvimbo iyi.
Hapana zvatombenefita bekause kana tikada kuti tizvitaure kuti takawanawo chakati hakuna tirava kubenefitawo tipuwawo dzimba saka ndisatasiva kuti zvakamira sei tichazigara here kana kuti udhe vichapindira here asi kuziva pana munhu ari kuziva and I came here from 1978 till now.
Mumwe mugari ane magwaro eugari kana kuti matitle deeds vamishek marere vanoti vakaudzwa nevashandi vebazi rematunhu kuti nzvimbo yavagere ichavakirwa dzimba dzevane mari.
Inini zverelocation chaizvozvo handiraso kuti ndozvandakanzwa asi what I heard ndezvekuti zvinhu zvachinja. This land is tend to be a town. Saka pane ma changes achaitika. But zvokuya sokuti chichayanzo kuitika nesu isu sima cloud holders. Isa satani clear answer cheche. Kuti ichaitwa relocation here kana kuti ichaitwa sub division here or but change ichaita iri kuuya.
Vamarere vanoti havana dambudziko nazvo asi vanoti vanofanirwa kuwaniswa imba uye mari inokodzerana nzvimbo iyi sezvo mutengo wenzvimbo iyi wakwira nokuda kweparamende itsva.
We don't know kuti ava vanhu havada kuuya vachinyatso kuita sei one but kuri kunzi vauya
vane open mind
yekuti either willing buyer willing seller is an advantage because land ineyi yaupgrade yato upmarket. So if either kuti we are going to develop tega zvoda kuitwa kana taona kuti tinosikwanisa two or we are going to partner with other people my investors anenga we yeah relocation it's out honestly speaking.
Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vabvuma kuti pane hurongwa hwekubvisa vamwe vanhu asi vanoti zvichanyatsoonekwa kana hurongwa hwenzvimbo kana kuti master plan yabuda. Amai Chombo vanoti pane mapoka evanhu vakasiyana siyana kusanganisira varimi vakagariswa patsva uye vamwe vakatenga nzvimbo dzekugara.
Iye zvino ndabvinge grand master plan yeHarare and it incorporates the parliament.
Pane ma A1 pane ma plot orders vane matoto B vene ine ma commercial performance vane matoto B zvazvo. Then we have ma A2 performance vane ma ofalete zvavo because that will be dealing with and the master plan yeHarare yakutera. And the people who are how are these people affected? Area is it earmarked for residential? Is it earmarked for commercial?
Hatina kukwanisa kunzwa kuna Valentine Gatsi, mumwe mukuru wekereke ye One Way Ministry, ava nzvimbo yakatengwa ikavakirwa paramende itsva kuti vakapiwa mari yakavagutsa here. Ongoro yaitwa Studio 7 inoratidzawo kuti pakatanga kuvakwa paramende pakaitika kutengeserana kwenzvimbo dziri pedyo neparamende zvakanyanya. Zvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunyanya zvekuChina neDubai zvinonzi zvakatenga nzvimbo dzakakura. Hurumende ine nhoroondo hayo yekutadza kubhadhara vanhu vainenge yatamisa sezvavakaita kwamarange uye kuchigwizi.
Mashoko atiri kutambira, mapurisa buritsa padande mutande ravo reTwitter kuti vauraya vanhu vana vanofungidzirwa kuti imbavha kugwanda mushure mekuridzirana pfuti navo. Mapurisa anoti mbavha idzi dzange dzaba motokari mudhorobha reGwanda. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure, vanoti vari kushushikana kuti sei mapurisa kudivi reLaw and Order, kwete rinoongorora nyaya dzekupondwa kwevanhu reHomicide, vari ivo vari kuferefeta mhosva yekuponda iri kupomerwa vatungamiri vesangano ravo. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende yave kushandisa mapurisa nematare kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti mutemo hautarise kuti wabuda mumba mani. VaMasaraure nemunyori mukuru wesangano ravo vaRobson Chere vari kupomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Vaviri ava vari kuramba mhosva iyi uye vakambochenurwa nedare rakati vaIsa vainge vadonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel muHarare. VaMasaraure vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro, asi vaChere vakasungwa nezuro. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvekusungwa kwavaChere.
VaChero vachiri kuHarare Central, apo pavakagara muchitokisi pavakarara nezuro. Kutaura kwavanoita vanoti mapurisa ari kuvabata zvakanaka, asi nzvimbo yavari kugara yemaseos inzvimbo inotonhora zvakanyanya muchando muno, sezvo pasina magumbeze nezvimwe zvikwanisiro zvavangadai vachiwana. VaChero vari kuti vakwanisa kuona magweta avo. Tikutarisa kuti vari kukwanisa kunge vachimiswa padare mangwana. Nekuti 48 hours dzekugara muchitokisi musungutapwa kumapurisa dzinenge dzaakukwana, saka tinotarisira kuti ndopa vachamiswa padare. Patikutarisirawo kuti vachamba vaiswa kuremand prison, magweta avo achizoendawo kunokumbira kuti vatongerwe vachibva kumba vachinokumbira kudare rehigh court.
Tiri kunzwa kuti nyaya iri kuferefetwa nevanhu veLaw and Order, kwete vanoona nezvenyaya dzekupondwa kwevanhu kana kuti Homicide. Zviri kufamba sei chaizvo?
Tamisa kuti vanhu veLaw and Order ndivo vaakumhanya pamberi kuita tsvakurudzo dzenyaya kwekunzi pakapondwa munhu muna 2016. Iri basa ratagara tichiziva kuti rinosiitwa neHomicide. Kubva pakaitika chiitiko chakaitika 2016, vanhu veHomicide vakaita basa ravo, vakaita mainvestigations esa vakaita kusvika nyaya inoitwa kuinquest kumatarets mhosva, zvichionekwa kunzi vaChere nevamwe vanga varipo vachipa umboo hwavo. Hapana zvinganzi ndo zvakafaita zvavakaita zvingadai zvakatora upenyu wemunhu, asi kupinda kwevanhu veLaw and Order zvinotiratidza isu kuti haichisiri nyaya yekufa kwemunhu. Law and Order tinoiziva ichisipinda nyaya dzematongerwo enyika, vanhu vaita mademonstration nezvimwe.
Izvi zvinorevei takatarisa rufu rwavaIsa?
Maonero edu ndeyekuti urufu rwavaIsa rwaakushandiswa sechombo chekutorwisa maactivists ari kutarisirwa kunzi vangadai vari kurwira kodzero dzevanhu. Panyaya yatikutarisa varayiridzi vachitambira mari shoma shoma pachigadzirwa kuita strike, tinoona Law and Order iri kutora mukana uyu ichiabhusa rufu rwavaIsa kuti imite mapolitical agendas ebato riri kutonga. Zvinove zvinhu zvinonyadzisa zvatinoshoropodza nemhando yepamusoro.
Tiri kuonawo sangano renyu riri kukumbira vanorwira kodzero dzevanhu nemasangano evashandi nevamwe kuti vanyore tsamba dzenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezvekusungwa kwavaChere. Zvinobatsira here izvi?
Pandanga ndiri musungwa ndakaona vanhu vakawanda vakanyorera tsamba kuti vaye Emmerson Mnangagwa vachikumbira kuti tisunungurwe. Ndinovimba ndozvakati ita kuti vafuduke vatisunungure. Masangano akaita akazvimirira ega anorira kodzero dzevanhu ari emaworkers ana International Trade Union Congress nemamwe vachinyora vachishoropodza hurumende yemunangagwa zvakavapa pressure vakaita kuti tikwanise kuwana bill ratai kuna ungonyimwa kusvikana nhasi. Tinokurudzirawo vamwe vamaboka akazvimirira ega kuti vasangonyorere kuna Mnangagwa vanyorerewo kuILO vachikumbira kuti International Labour Organization imboinvestigate akurwa kuri kuitwa kodzero dzemalabour leaders muZimbabwe zvingabatsire kuti Zimbabwe imbodiscusswa pone kuti ndezvipi zvingaibatsirwawo neILO kuti maconditions edu aimprove muno muZimbabwe. Tikutokurudzirawo macitizens kuti aendewo pasocial media vachitaura zvine simba kuti varopson chero vasunungurwe vari kune dzirudzee kwenyika vaendewo kumaembassy vachinoratidzira.
Mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari kukurudzira veruzhinji vasati vabayiwa nomba yeCOVID-19 munyika kuti vabayiwe sezvo kutonhora kwakanyanya kuri kuita kunze kuri kupa kuti zvirwere zvechikosoro zviwande. Dr. Ranga vayambirawo veruzhinji kuti vasadziye mbaura mudzimba dzisina mafafitera sezvo izvi zvinozokwanisa kukonzera dambudziko rekufema mweya wecarbon monoxide unokwanisa kuita kuti vanhu varasikirwe neupenyu. Bazi rezvemamiriro ekunze rakazivisa kuti kutonhora kuchaenderera mberi kusvika mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naDr. Ranga nezvenyaya iyi.
Ndingataura ndechekuti kutonhora kunoitisa kuti marespiratory illnesses aya zvirwere zvinobata mapapu sezvakaita sana COVID, flu nemakodza aya anopararira zvakanyanya munguva yechando uye vanhu vanenge vakaungana. Saka chandingakurudzira ndechekuti vanhu vaya vasati vabayiwa nhomba yeCOVID vabayiwe, uyezve vanenge vaita masymptoms vakurumidze kuita yatinoti isolation nemahygienic measures aya atagara tichitaura ekuti vanhu vabate muromo nemaelbows kana vakosora vachikosora, vapfeke maface mask, uyezve kuti panongoungana vanhu pese there is a high chance kuti vanoparadzirana chirwere. So it's very important kuti nechando ichi vanhu tichenjerere.
Tinoona zvakare vamwe vanoshandisa zvinhu zvakadai sembaura mudzimba panguva ino yekutonhora. Zvii zvamungayambire?
Mbaura yakanaka pakudziisa vanhu of course, asizve pane risk yakanyanya kana kuti pane yatingati danger yekuti vanhu vanokwanisa kuita yatinoti carbon monoxide poisoning kana mbaura ikaiswa mumba mune musina mawindow, especially vanhu zviya zvokuti vanoisa mbaura vaakunorara, nokuti sometimes carbon monoxide poisoning is very silent. Saka munozomuka vanhu vapera. Chandingakurudzira ndechekuti kana vanoshandisa mbaura dzine dzichifanira kushandiswa panze pane maopen windows, uyezve kutarisira kuti dzadzimwa vanhu vasati vaenda kunorara, nokuti zvevamwe vanokwanisa kana kutopisirwa dzimba chaizvo. But tiri kunzwa kuti kune vari kuparara nenyaya yekuti vanenge vasiya mbaura dziri on pausiku mawindow pasina.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeUkraine vanoti Russia yauraya vanhu vashanu nhasi apo yakanda zvombo nemuchadenga mudunhu reDonetsk mushure mekunge mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati mauto avo atora dunhu riri pedyo neLuhansk. Vanhu makumi maviri nemumwe vanonzi vakuvara. Meya wedhorobha reSlovyansk vaVadim Layak vari kukurudzira vanhu kuti vamboende kuhupoteri kune dzimwe nzvimbo. Thank you. Vatungamiri venyika dzekumabuda zuva kweAfrica vari mumusangano rinonzi Intergovernmental Authority on Development kana kuti IGAD vanoti nzara iri mudunhu iri isati yamboonekwa mumakore makumi mana adarika iri kukonzera kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Masangano anopa rubatsiro pasi rose akumbirwa nevatungamiri ava kuti ape zvekudya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nematatu 23 million vakatarisana nenzara inotyisa mudunhu iri. Nyika dziri musangano iri dzinoti Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan neUganda. Vatungamiri venyika idzi vakasangana muNairobi, Kenya nezuro mukuzeya nyaya iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vatino mambeu vanove nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto wezuva pamwe nemhepo kana kuti solar and wind energy vachishanda vari kuSouth Africa. Vamambeu vanove mukuru wekambani yeUlwazi Energy Technologies iri muguta reJohannesburg vanoti vanotarisira kuti gore ravanodzokera kumusha vanoenderera mberi nekuita basa iri. Tinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Regai kutendei mukoma Jonga nekutiisa muchirongwa chenyu chaizvo ranhasi. Izvokwadi, basa ratinoita kuno nderekutora moto wezuva. Toita kuti kuve moto ungashandisiwa mudzimba, mumabasa, mafactory, nenzvimbo dzakawanda wanda dzinenge dzichida moto. Saka iri ibasa ratakatangawo makore mashanu apfuura. Asi tisati tatanga izvozvo, takanga tiri vanhu vaiisa moto wemagetsi mudzimba, mumafactory nemaindustry saizvozvo. Basa iri ibasa ratakadzidzawo tichipinda muno, tambori dzidzawo zvekare kumusha saizvozvo. Saka takabva tangopindawo kuti tikwanise kuramba tichizvivandudza nekukura pamusoro pemabasa. Saka mukukura kwebasa redu rakazotibvumira kuti tikwanise kubatawo moto wezuva. Tikwanise kubatawo moto wemhepo kuti tiushandise kugadzira magetsi anganzi wind turbines kana kuti windmill nemamwe mavara echirungu.
Tinoona kuti muri kushanda muri munyika isiri kumusha kwenyu. Muri kutambirwa sei nevemuSouth Africa tichitarisawo nyaya idzo dzekuti vanoda kuti mabasa anga achipiwa kuzvizvarwa zveSouth Africa?
Idambudziko guru nezvizvagwa zvemuno nguva zhinji. Asi zvazvinozoita manje ndezvekuti nokuda kwokuti tinenge tino ruzivo gwebasa gwakati kwirirewo, vanodzokonoka vasina maitiro avangaita ekutimisa kana kutishedza kudzimba dzavo, kumakambani avo nekwese. Dzimwe nguva uchisvika unobvunza kunzi ko mapepa ako akamira sei, uri wemuno here kana kuti hausi wemuno, wotonzi kana hausi wemuno handidi kushanda newe. Vanositaurawo zvakadaro vamwe muno mukati meSouth Africa.
Saka mune vashandi vangani uye vashandi venyu ndevemuSouth Africa makare here kana kuti mune vekune dzimwe nyika?
Vashandi vedu vemuno muSouth Africa vanokwana kuita vatanhatu, vekunyika kwedu kuZimbabwe vanosvika 5 kana kuti vashanu.
Koiwo mabasa anowanika zviri nyore here?
Dambudziko ririko iko nderekuti magetsi anogara achiinda nokuda kwokuti kambani inogadzira magetsi yemuno muSouth Africa inonzi Eskom kana kuti Zesa yekumusha iya iri kukundikana kugadzira magetsi akakwana. Saka zvinoreva kuti vari mupindu remagetsi iri vari kuwana mukana wokushanda zvikuru.
Imi zvitsva zvamungati madzidza toti nhasi madzokera kumusha zvii?
Zvatinodzokera kunoita kumusha ndozvatingoita muno izvezvi. Tinonosvika tichivaka magwenya emagetsi, magwenya emasoda, magwenya emhepo zvatakadzidza kuno.
Pari zvino South Africa yakapedza kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permit. Imi matoro here matanho ekunatsurudza rugaro rwenyu muSouth Africa sezviri kukurudzirwa nehurumende yeSouth Africa?
Ichokwadi hongu, mapepa edu takaisa kuvamiririri vangashiedzwa kunzi immigration lawyers. Ndivo vanobatsira kunyanya panhau yekunoverengedza mapepa nekumanyora nemanzwisisirwo anoikwa nebazi rehome affairs uyezve nebazi retrade and industry. Nokuti nhau yedu sevana muzvina bhizimisi inotanga pakuti tsamba inofanira kunonyogwa nedepartment of trade and industry inomirira vana muzvina bhizimisi nekuona mafambiro emabhizimisi munyika yeSouth Africa. Yopa tsamba inotaurira home affairs kuti uyu munhu kana kuti kambani iyi inokodzero yekuti irambe iri muSouth Africa nezvikodzero zvokuti.
Vanga vari vatinomambeu vachikurukura naJonga Kandemiri muJohannesburg. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.